zvakakonzera kuti industrial index yedu idone zvinhu zvaiitika mupolitical front. Takaona isu Zimbabwe Defence Forces ichipindirira munyaya dzepolitics dzemunyika, zvakazoita kuti President Robert Gabriel Mugabe vasiye basa vachitsivwa naye vaimbova Vice President Emerson Mnangagwa. Takatarisa isusu musika wedu wemari wanga uchikudzwa nezvumo zvanga zvisiri atiti mafundamentals, but wanga uchikudzwa kunyanya-nyanya nekushayikwa kwaita mari kumabhanga, kwaizoita kuti mari dziya-dziya dzakangogara dzanga dziri kumabhanga dzichiendeswa kumusika wemari, nekuti kwadzaa dzakagara kumabhanga dzanga dzisina mainterest adzanga macustomers acho anga asingagori kuita maforeign payments pfumiwo. Ndozvakakonzera kuora kwemusika wedu muna November.
Chinyi chinofanira kuitika kuti zvinhu zvidzokere pakanaka?
Katarisa nyaya dzesituation dzanga dzichikonzerwa nekuti nyika yanga isiri kuproducer, asi ichingori nyika yatinoti inongodya chete, inonzi consumptive economy. Zvaizokonzera kuti tiimpote zvinhu zvakawanda tisikaexporte zvinhu zvakawanda. Saka zvainesa chaizvo chaizvo kuti tisustaine dollarization nemamiriro anga akaita zvinhu kudaro. Saka chekutanga, nyika inofanira kuprodusa, mafektori aya anofanira kutanga futizve kuita chihutsi. Nyika inofanira kutanga kuridhusa consumption yayo, togona kuena mari yakawanda yekubva kune dzimwe nyika tosustaina dollarization yedu. Takanyanya kukoshesesa kuti zvose zvitange izvi tinoda confidence muikonomi. Confidence ikavapo muikonomi, nekuti kuitika kweproducer kwandiri kutaura uku hachisi chinhu chinoitika nezuva rimwe chete, aiwa, asi kutanga kwazvo kunobva muconfidence yekuti zvinhu zvaakuimprova. Kana confidence yadaro, munoona effort dzese dzinouya dzichipererera mushure meconfidence iyoyo. Ndo zvakaitikawo mazuva shoma-shoma atakaonawo zvakakonzera kuti musika wedu udonhe futizve kubva pamusika wainzi ndo wanga wakura kudarika misika dzese pasi rese panapa, zvisingaenderani nezviri kuitika muikonomi yedu. Saka confidence dzikauya, confidence dziya dzinosustainwa neproduction nekuridhisa consumption nekuexporta nekuridhisa maimport, nyika yedu yotanga kuindira mberi.